mubvunzo wakaoma baba akandemiri. Tiri parimana nzombe. Chekutanga ndechekuti nyika yeZimbabwe inofanira kugashira danho ratorwa nehurumende rekuti pave nemaricha yatinoshandisa. Asi munofanira kutarira kwatiri kubva kuti mamiriro ekonomi yedu anga asina kumira zvakanaka. Izvo zvinodikwa kushandiswa muzvikoro, atoti magoods and services. Anga ari kuwanikwa kana muchinge mabhadhara mari yekunze United States. Ava vari kutengesa zvavanotengesa, vari kutengesa zvinhu vachichaja mari yekunze yeUnited States. Uku zvinodikwa kunzi zvishandiswe muzvikoro zviri kuwanikwa kumakambani iwayo kuti vashandise mari dzekunze dzeUnited States. Ndinovimba kuti nekufamba kwenguva mari dzedu dzichipinda vanhu vachidzijairira zvatenge takatarira zvese kuti zvikoro vangashandisa. Zvinenge zvaakutengeswawo nemari yenhingi yedu yemuZimbabwe inove danho ratinenge tiri kugashira tose kuti zvirerukirire vana veZimbabwe.
Zvii zvamungati zvinofanira kuitwa nehurumende tichiona kuti nyika iri kubvumidzwa kushandisa iri kunzi multi-currency basket, mari dzese dziri kushanda munyika dzinofanira kunge dzichitambirwa?
Maonero angu, ndanga ndava kufungidzira kuti hurumende dai yatendawo kuti mubereki ane mari yekunze abhadhare, asinawo mari yekunze obhadharawo nemari yedu yemuZimbabwe yeziki. Sezvo vakuru vezvemari vari kuti tichiri pamulti-currency regime. Kana tiri pamulti-currency regime, handione chingakonesa hacho kuti mubereki anayo zvake asina mari yemuno yemuZimbabwe abhadhare mari yamadhora ekuAmerica. Handionewo futi zvinenge zvakaomera mubereki yeye kuti kana ane mari yemuZimbabwe obhadharawo mari yemuZimbabwe kuti basa redu rivandudzike.